Manerako nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro Gunyana 24, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove gurukota rinoona nezvematunhu vaSevia Kasukuwere vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva ina dzekushandisa mahofisi avo zvisiri pamwero. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York, uyo vari kupinda kekutanga semutungamiri wenyika. Vanhu vafa nekorera muHarare chete vave kusvika pavanhu 43. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove gurukota rinoona nezvematunhu nemadhorobha muhurumende yava Robert Mugabe vaSevia Kasukuwere vazvipira kumapurisa nhasi uye vabva vapomerwa mhosva ina dzekushandisa mahofisi avo zvisiri pamwero apo vainge vari gurukota rehurumende. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Gweta ravakasukuwere vaJonathan Samkange vaudza Studio 7 kuti vakasukuwere avo vakasvika munyika nezuro vaenda vega kumapurisa uye vanotarisirwa kumira mudare nguva ipi zvayo. Vati vakasukuwere vari kupomerwa mhosva dzekusashandisa mahofisi avo zvakanaka apo vaive gurukota rehurumende. Zvinonzi mhosva nhatu dzacho vakadzipara apo vaive gurukota rezvemadhorobha nematunhu uye dzino chekuita nekusungwa kwaamai Junior Shivai Gumbochuma avo vakatomiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekutengesa nzvimbo yekuvakira dzimba yavainge vawana kubva kubazi rezvemadhorobha nematunhu nechikiribidi. Amai Gumbochuma, avo vanova mukoma womudzimai wavaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe, vakabhadhara $500 emadhora semari yechibatiso pamhosva nhatu dzavari kupomerwa uye nyaya yavo ichadzoka zvakare mudare mwedzi unouya. Mhosva yechina yavakasukuwere vanonzi vakaipara apo vaive gurukota raiona nezvevechidiki nekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema vemuno. VaSamkange vaudza Studio 7 kuti vachaziva zvizhinji pamusoro penyaya dzavakasukuwere kana vachinge vapinda mudare. Vati urongwa ndehwekuti vakasukuwere vapinde mudare kunyange pakati peusiku chaipo. Studio 7 yabata mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba avo vati hapana zvavanoziva nezveusungwa hwavakasukuwere. Amai Charamba vatiwo kana Studio 7 ichida kuziva zvakawanda ngaiende kwayawana nyaya yekusungwa kwavakasukuwere. Kubva zvabviswa vaMugabe pachigaro muna Mbudzi gore rapera kune makurukota akati kuti asungwa achimiswa pamberi pematare edzimhosva. Makurukota aya anosanganisira vaIgnatius Chombo, vaSamuel Undenge, vaJoseph Made, vaJason Machaya nevamwe. Ose makurukota aya vanhu vanofungidzirwa kuti vaitsigira chikwata cheGeneration 40 icho chairwisana neTim LaCoste iyo inonzi inotsigira vaMunangagwa. Mune imwewo nyaya dare reparamende nhasi ratanga chirongwa chekudzidzisa nhengo dzeparamende mashandiro adzichange dzichiita mudare iri. Dare iri richatanga basa mangwana zvichitevera kuvhurwa zviri pamutemo kwarakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Dare re-electoral court ratadza kubuda nechisungo panyaya yakakwidzwa mudare iri. Nenengwe MDC Alliance yakakwidza msarudzo yemumiririri wechegutu West vaGift Konjana. Vakonjana vakaendesa nyaya yavo kudare iri mushure mekunge Zimbabwe Electoral Commission yabvuma kuti yakanga yakanganisa payakaburitsa mashoko ekuti nhengo yeZANU PF vaDexter Nduna ndivo vakange vakunda. Mushure mekugadziriswa kwezvakabuda musarudzo yechegutu West neZimbabwe Electoral Commission zvinonzi zvakazobuda pachena kuti ZEC hayaikwanisa kuchinja zvayakanga yaburitsa sezvo izvi zvichiitwa chete nedare reElectoral Court. Izvo zvakaita kuti vakonjana vaendese nyaya iyi kumatare. Studio 7 yatadza kubata magweta avanduna kuti tinzwe udivi ravo, asi Ray Choto weStudio 7 abata vakonjana kuti tinzwe zvakaitika mudare.
Kuelectro court tanga chitarisira kuti nhasi kuchange kuine kutongwa kwenyaya kuzere tarwadziwa kuti hazvina kuita saizvozvo. Malawyers avanduna kana magweta avanduna vauya nhasi vakatungamirwa naTawanda Zhwarara. Vakaramba vachitaura nezve matechnical issues anoenderana nepetition yedu, vachiti petition yedu haina kunge yakamisikidzwa zvakanaka nekuti mune mumwe mhosho dzanga dzirimo dzavanga vachitaura kuti petition yedu inofanira kuraswa pamberi pedare.
Vakonjana, zuva ranhasi ranga risina kutarwa here sezuva rekuti nyaya iyi ichipiwa mutongo wayo?
Nhasi ranga riri zuva rekuti nyaya yedu inzwikwe mudare vezeki vachiuya neumbowo hwese hunodiwa. Nokuti ini ndakanga ndaunza mavi 11 angu akanaka akanaka uyezve vezeki vakanga vaunzwawo zvakare mavi 11 avo anga akanaka kunyange nematsamba avo nemaafidavits avo ose, asi koti nhasi yanga ichida kuti vezeki vauye vape vataurire dare musiyano pakati pemavi 11 kana mavi 23 A and B akaunzwa navanduna neati nawo mudare kuti chaiwo chaiwo ndeapi uyezve zvakaitika izvi ndizvo here kana kuti handizvo. Saka izvozvo zvatanga takatarisira handizvo zvaitika nhasi.
Saka zvinhu zvakamira sei vakonjana?
Zvazoitika ndezvekuti magweta anga achifamba nebhora vachiratidzana unyanzvi hwavo pamusoro peruzivo rwavo rwemutemo. Ndizvo zvangoitika chete mukoti nhasi. So mutongi wedare my justice dure vazokumbira dare kuti vaende kundozeya nyaya iyi vazodzoka nemutongo wekuti petisheni yedu ine simba here pamberi pedare kana kuti yoraswa. Ndo zvazoitika.
Nyaya ichadzoka rini kudare vakonjana?
Ndine urombo nokuti naivo justice dure havana kukwanisa kupa zuva iroro vati vaakungoenda vachazotizivisa.
Saka imimi muri kuzviona sei mafambiro ari kuita? Makaisa nyaya yenyu kudare rinotonga mhosva dzine chekuita nenyaya dzesarudzo kaita zvinodiwa pamutemo, asi nyaya iri kuramba ichingoenderera mberi, muri kuzvibata sei?
Ini semutauri kana semutungamiri wenzvimbo yechegutu ndiri kurwadziwa zvikuru sekurwadziwa kuri kuita vazhinji vemuchegutu. Nhasi izvozvo vakanga vakatarisira kuti vachanzwa zvakanaka nezvavakaita nokuti vakavhotera musangano weMDC muchegutu, havana kuvhotera ZANU PF. Saka vanga vachida justice, kunzwa justice nhasi, kunzwa kutongwa kwejekerere kwekuti zvavakaita zvibude pachena. Asi saivo vanhu ivavo ini iye zvino ndiri kurwadziwa zvikuru sekurwadziwa kwavari kuita vagari vemuchegutu.
Avo vanga vari vaGift Konjana vachitaura vari parunhare naRay Choto weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York uyo vari kupinda kekutanga semutungamiri wenyika. VaMnangagwa vakasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nezuro vakataura pamusoro peurongwa hwavo hwavari kutevedza muhurumende. Nhasi vaMnangagwa vapinda muurongwa hwekurangarira vaimbove mutungamiri weSouth Africa Muchakabvu Nelson Mandela. Vachitaura paurongwa uhu vaMnangagwa vati vatungamiri venyika vanofanirwa kuremekedza mabasa akaitwa navaMandela pamwe neshuviro yavo.
We applaud the government of the Republic of South Africa
and the United Nations for organizing various events to celebrate and keep alive the legacy and unique contributions of Nelson Mandela. His sacrifices and tireless commitment to justice and equality, as well as his courage, magnanimity, and compassion, continue to motivate and inspire the world. As a great visionary, he remains a beacon of peace, and we cannot afford to let his vision fade.
Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vachitaura vari mu New York. Kuti tinzwe zviri kuitika ku New York pamwe nezvichange zvichitika svondo rino, tabata mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari mu New York.
Vamwe vatungamiri venyika vataura ndiva Cyril Ramaphosa vanova mutungamiri wenyika ye South Africa, vaUhuru Kenyatta vanova mutungamiri weKenya ndemwe vatungamiri vataura pamusangano iyoyu kusanganisawo mutungamiri weUnited Nations amai Maria Fernanda Cassis, pataurawo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres uye amai Graca Machel vanovaiwo nhengo yesangano riari rinozivikanwa nekuti maelders uye vainge variwo mudzimai wavo Mandela vataurawo pamusangano iyoyu.
Kune mimwe here misangano ichapindwa nava Mnangagwa nevavakafamba navo?
Hongu, nasi ndambotaura ini na Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakativo vachapinda musangano nevamwe vamiririri kubva kudare reCongress muno muAmerica. Vari kutarisirwa kuti vange vachitaura ivo nyaya yakanangana nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika yeZimbabwe, nekuti vamunangagwa nechikwata chavo ndezvimwe zvavari kuedza kuita kuitira kuti zvirango zvinge zvichibviswa. Nekudaro vari kusangana nevamwe vakuru muhurumende yeAmerica. Ivo vamunangagwa nemusi wechitatu vari kutarisirwawo kupinda mune mumwe musangano wakakosha zvikuru wekudzivirira nyaya yekurodzwa kwevana vadiki vasati vasvika zera. Musi mumwe chete iwoyo ndo vari kutaurawo kekutanga pamusangano weUnited Nations.
Tiri kunzwawo kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kowo kuNew York kwakare ikoko. Pane zviri kuitika here zvamuri kuzivawo?
Hongu, nhasi muNew York mese padyo nepamuzinda weUnited Nations panga pakazara vasori nemapurisa, nekuti vaTrump vanga vachiuya kuno. VaTrump vange vachitauraiwo nevatungamiri vedzimwe nyika kubva kunyika dzinosvika zana nemakumi maviri nemanomwe, vanyora ivo chibvumirano kana kuti yatingati pledge yekuzvipira kuti vange vachirwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka.
Mutori wedu wenhau Blessing Zulu achitaura ari parunhare ari kuNew York uko kuri kuitirwa musangano weUnited Nations General Assembly.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani ye Facebook yapa basa repamsoro kuna Ajit Mohan uyo aive mukuru we kambani ye Hotterm kuti ave mukuru we Facebook mudunure India. Izvi zvinoitika panguva iyo hurumende yemuIndia iri kupomera kambani ye WhatsApp mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Mohan anga ari CEO we Hotterm kubva muna 2016. Chirwere chekolera chauraya vanhu vanosvika makumi mana nevashanu, makumi mana nevatatu vari vemuHarare chete. Vamwe vaviri vakashaika kumasvingo nekumaNicaland kunyange hazvo vange vabva kuguta guru reHarare kwavakatangira kurwara. Nyanzvi muzvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Poshia Manangazira vanoti vari kufara neuwandu hwemasangano emunyika nekunze ari kubatana nehurumende mukurwisa dambudziko iri. Chirwere chekorera chinonzi chakatekeshera muGlenview nebudiriro pari zvino. Marvelous Mutlanga Nyauye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Manangazira pamusoro pedambudziko rekorera.
Chundurino. Tingati vanhu vakauya kunzvimbo dzatikurapira cholera idzi, zvipatara zvakasiyana zvemuguta reHarare uye macholera treatment centers akatoiturikwa kuti aone varwere ivavo. Takaona vangaite 8574 asi pauwandu hwe8574 vangaite 6240 ndo vatiri kutima suspected cases. Vakazowanikwa china yavo ine vibrio cholera utachiona huya unokonzera cholera i90. Takarasikirwa ne 45 varwere vekolera, 43 vacho ndeve muno muHarare makare. Vazhinji zhinji vacho vaitofara vari muchipatara asi vaviri ava mumwe akanoshayika kumasvingo mumwe kumaNicaland. Kolera iyi yakatopararira kunzvimbo dzimwe dzekunze kwete muHarare chete, asi vese vaizonorwara nekolera wedha kunana Gokwe uko kana iko kumasvingo nekubhuyera vanga vaichitoti panhoroondo yekuti vakambodza nemuHarare kunyanyanyanya dunhu reGlenview.
Zvii zviri kuitwa nehurumende pari zvino mukuedza kurwisa dambudziko irori rekorera uyezve muri kuwana rubatsiro here kubva kune vemunyika kana kunze kwenyika?
Iri dambudziko rakatiwira, takatoona kuti handi redu tega nekuti rubatsiro tiri kurwana zvakanyanya. MaZimbabwenzi kunyanya ivi nemi muri kudiaspora vazhinji vari kufona vachiti tingabatsirise sei. President vaMnangagwa vakatodeclare national disaster. Munhu akatombofamba vachitendererawo idzo nzvimbo dzine cholera idzodzi kuGlenview uko vakatosvika kumacholera treatment centers. Tiri kufara kuti kana mukuru wenyika ari kutoziva zviri kuenda tru vari kurwara nedambudziko recholera iri uye isusu wose vabati veutano kuti zvinotiomera zvikuru kana paine outbreak. Minister of Finance vari kutibatsira zvikuru vamutuli mwuze vakabva varonga homwe yekuti vari kuda kutipa rubatsiro iri kana rwuri rwemari inowana kwainoenda kuminister of Finance kuitira kuti tigokwanisa patinopedza pai tigorondedzera kuti mari idzi dzakafamba sei. Asi tiri kutenda vari kutipa rubatsiro rwakasiyana siyana. Sekutaura kwandaita chirwere chekolera kana chetyphoid mapatya zvinongokonzerwa nemaconditions mamwe chete iwayo yekuti pari kushayikwa mvura, pari kusangana tsvina nechikafu chinodyiwa nevanhu kana kuti iyo mvura yacho iri kupinda tsvina. Tiri kuwana rubatsiro vane Higher Life veMSF vekuOxfam UNICEF.
Vari kubatsira nei?
Mapato ari kutibatsira kuti mvura isvike ikokoko kune dambudziko iroro uye ikwanisewo kuwanika kune dzimwe nzvimbo kana kumasvingo kutati kune mumwe akatoshaya ikoko. Saka vari kubatsirisa zvikuru kuti mvura zvikwanise kuwanika uye kukurudzira utsanana. Vari kutibatsira zvakare nekuendesa midziyo yekushandisa yekuisira mvura atinoti ma-non-food items uye ma-aqua tubes tumapiritsi tuya tune chlorine tunorapa mvura kuti kana ine utachiona huzonwiwa wafa uye kuendesa sipo nezvimwe zvekushandisa zvinouraya utachiona kana muzvimbuzi kana mudzimba kana kuti pahembe dzemurwere arwara necholera. Saka izvozvo zvinhu zvinowanzoshayika mudzimba asi tine rubatsiro iroro zviri kukwanisa kuwanikwa. Tiri kuwana zvakare rubatsiro kuri mabata akaita seMSF. Vamwe vari kutipawo nyanzvi dzakamboshanda padambudziko rekholera kusanganisa ve World Health Organization wakati tumira nyanji ya uku baku Geneva uku uye kwa kawoyo uwe ku UNICEF uwe ku regional office ku Nairobi uwe ku CDC ku Atlanta taka kese taka daru tukabachana onewa rimuno Zimbabwe chiruku kwa nisa kuita chirugu rango chekuti damu ziko iriperi
avo vanga vari Dr. Manangazira vanove nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano vachitaura na Marvelous Mhlanga vari kuHarare. Tombotarisa mumitambo. FC Platinum Nengezi Platinum Stars hadzichadzokeri kumirira nyika mu 2019 CAF Confederation Cup zvichitevera kubuda kwadzaita muchibuku Super Cup. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipanya iyi.
Je kwata izvi izvo zviri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League. Zvakawira pasi makwikwi echibuku Super Cup. Zvichitevera mitambo yekutanga yakatambwa mukupera kwesvondo. FC Platinum haichakodzera kumirira nyika mu 2019 CAF Confederation Cup mushure mekudamburwa pamusha 5-4 nechapungu ichiteverwa nengezi Platinum Stars iyo yakarohwa pamusha zvekare 5-4 neHerentals. Mitambo iyi yaive yapera iri mangange ndokuzoenda kumapenalty. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya anotikwata chake chakatamba zvakanaka asi vakazorara panguva yakakosha.
Mutambo wakanaka sikuru. Tatamba zvinonakidza. Chango neza chete ndicho kuti hatinozokwanisa kuchengetedza kora tanga tawana. Asi ndafunga kuti pamwe tanga tatamba zvakanaka zvekuti tiwine game. Hazvikazorara kumashure uko.
Asi Capes United, Dynamos neIslanders dziri kukwikwidza zviri mutsindo mumukombe uyu kunyange hazvo vari kutatarika mumitambo yeleague. Dynamos iyo iri kurwisana nehondo yekubuda muPremier Soccer League yakafadza vateveri vayo nekukunda Blue Chiefs 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Tawanda Macheke. Muraridzi weZimbare Lloyd Mtasa anoti vakomana vake vaive neshungu dzekuda kukunda.
Tanga tichikwanisa kuti mabhora edu akaenda kumberi, tanga tichikwanisa kuvachengeta nepakati vanga vachiuya vachiita sei vachibatsira, but generally ndinoda kutaura kuti vakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuhwina zuva ranhasi.
Capes United yave makota finari mushure mekurova ZPC Kariba 5-4 nemapenarity zvekare ichibatana neHighlanders iyo yakadamburawo yadha 2-1. Zvikwata izvi zviri kubatana neNitrat iyo yakarova Black Rhinos 2-1 neTriangle iyo yakabuditsa Shabani Mine 4-2 nemapenalty. Shabani neTriangle dzaive dzaita mangange 0-0 munguva yakatarwa. Zvikwata zvisere zvave mumakota final umu zvichakweshana kuitira kuti zvikwata zvina zvipinde mumasemifinari emakwikwi aya umo zvicharwisana semvumba kuitira kuti pabude shasha mbiri dzinopinda muchibuku Super Cup final iyo yakatarisirwa nevakawanda nemaziso matsvuku. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chinobudirira kumirira nyika makwikwi e2019 CAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vapiwe ruremekedzo rwemutungamiri webato rinopikisa muparamende inzira yekuda kuvanyaradza. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda ava vanoti vachanesa vanofanirwa kungwarira kuita kwavamunangagwa uko nekuti vanopedzisera vakanganwa kuti veruzhinji vanoda kuti vavatungamire. Vachamunorwa chidya fodya vanoti kuda kutaurirana kwave kudiwa navamunangagwa kutenga vachamisa kuti vasaenderere mberi neurongwa hwekuratidzira uhwo vanoti vanotsigira.
Kutenga munhu chete vanhu kupe kutanga wakambozvii wakamboregere kumuorganize kuti asaenderere mberi nemaprogramu aaka mufunga kuti imi makazitaisa imimi maprogramu avo anoperera parodi iye unokuda kuvhara kuti asaite maprogramu iva.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekukaroi vamunashe pikirirai vanoti zviri kuita vamunangagwa ndezvemunhu ave kunyara kuti akabira sarudzo yemutungamiri wenyika.
Sei vazonzwa? Hakusi kunzwa mhosva here kuzoda kupa munhu chigaro? Sei vazonzwa da kuda nhasi kuda kumupa? Hani munhu ajiwa joko vamwe vese ava kungavapiuka ana madhuku ningirini chigaro? Ndiyo nyaya yacho here yekuti ane vanhu muparliamendi kana kuti zvoni? Iye munhu waku ari kutoziva kuti zvonhu akajiwawo akunyara. Because honestly speaking, munhu ari normal zvekufamba uchisveredzwa kunzi mbavha 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 hazvinakiti.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaishmael mazani vanoti kuda kukoka vachamisa hadzisi pfungwa dzavo asi ndedzevanhu vari kuda kuvapa mari nekudaro havana kuperera pane zvavari kutaura.
Mubvunzo ndewekuti ari kuda here kana kuti ari kumanikidzirwa kutozviita? Because from my understanding akanzi kuti zvinhu zvifambe muzimbabwe you should include the opposition, saka haana choice pano kutounza chamisa padhuze because they know that the keys economy ana chamisa.
Vamazani vanoti kushanda kwavamunangagwa navachamisa zvakanakira veruzhinji.
Chinhu chakanaka vakashanda vese because isusuwo semacitizens vagari vemuzimbabwe takuwara nenhamo pamusaka pevanhu vavira. Saka vakashandidzana zvinogona kutiitira kuti isusu tione chikafu patebhuru.
Asi vapiyasi muchenje vanoti zvave kuita vamunangagwa kuratidza kuti nyika iri kufambirana nezviri kuitwa nedzimwe nyika zveutongi hwejekerere.
Zviri kuratidza kuti Zimbabwe iri kufambirana nemadanho ari kutorwa nedzimwe nyika dziri mucommonwealth nedzimwe dzakadaro. Zvinoratidza kuti Zimbabwe yanyika iri democratic inokwanisa kuemberesa vamwe. Saka chinhu chatinoona chinoiswa nyika ende mberi vanhu vachifambidzana mune zvakanaka.
Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vanoti vachamisa havasi kuchemera kutaurwa navo navamunangagwa nekudaro ndivo vanofanirwa kuvatsvaga. VaSibanda vanoti munhaurirano dzavo vatange vachitarisa zvinhu zvishanu zvinosanganisira kuti sarudzo dzemakore anotevera dzive dzakajeka, kuti nyika idzokere muutongi hunogamuchirwa nevanhu vose uye kuti nyaya yezveupfumi hwenyika ive nyaya hombe kuti upenyu husaomere veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Apa Achigoriwa.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Vaimbo vegurukota rinoona nezvematunhu vasevhi yakasukuwere vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva ina dzekushandisa mahofisi avo zvisiri pamwero. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kumusangano weUnited Nations kuNew York, uko vari kupinda mumusangano uyu kekutanga semutungamiri wenyika. Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo womhlaka 24 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
let us
be boldened by the words of Nelson Mandela when he said, "Do not look the other way. Do not hesitate. Recognize that the world is hungry for action, not words."
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inkokheli yamazwe omhlaba ukuthi ilandele isibonelo sikaMui umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wele South Africa ngokuba inkokheli eqotho.